maneraka na kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu chivabvu 10/2017 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Ongororo yakaitwa munyika neAfrobarometer ichishanda nemamasangano yokonzera mutauro.
We are going ahead ne rally yedu sema youth. We will not hesitate to confront this regime this time. And we are saying enough is enough. As youth, we are going ahead with the rally.
Vechidiki vari musangano renera vopika kuti hapana chinovatadzisa kuita musangano wavo nemugovera kuchinoi. Chipatara cheparirenyatwa chinopiwa rubatsiro rwemari kuitira kuti chiite chirongwa cheopen heart surgery pasina muripo. Iyi ndiyo mimwe misoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Ongororo yakaitwa muZimbabwe neAfrobarometer ichitungamirwa neMass Public Opinion Institute kana kuti MPOI inoratidza kuti vanhu vakawanda munyika vari kufarira hurongwa hwekuti vemapato anopikisa vaumbe mubatanidzwa hwekukwikwidzana nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe musarudzo dzemuna 2018. Pavanhu vakabvunzwa zvikamu makumi mana nezvishanu kubva muzana vakati vanowirirana nepfungwa iyi zvikamu makumi maviri nezvisere kubva muzana vachiti havatenderane nepfungwa iyi ukuwo zvikamu gumi nezvinomwe kubva muzana zvichiramba kutaura pane pfungwa dzadzo. Vanoda mubatanidzwa kunyanya vatsigiri veMDCT zvikuru muBulawayo neHarare. Asi ongororo iyi inoratidzawo kuti dai sarudzo dzakaitwa munguva yaibvunzwa vanhu kubva musi wa28 ndira kusvika musi wa10 kukadzi gore rino zvikamu makumi matatu nezvisere kubva muzana zvaivhotera ZANU-PF ukuwo zvikamu gumi nezvitanhatu kubva muzana zvichivhotera MDCT uye zvikamu zvina kubva muzana zvichiti zvinotsigira Zimbabwe People First. Asi chiri kukatyamadza nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika inyaya yekuti pane vanhu vakabvunzwa vanosvika zvikamu makumi maviri nezvina kubva muzana vakaramba kupa pfungwa dzavo. Izvi ndizvo zvinonzi nevamwe munongedzo wekuti vanhu vanotya kutaura vakasununguka muZimbabwe. Mukuzeya nyaya iyi tabata vakatungamirira ongororo muZimbabwe vachishanda nemupoi vaSteven Ndoma tikatanga nekuvabvunza mashandiro avo nesangano reAfrobarometer.
Isu veMass Public Opinion Institute tiri national partner yeAfrobarometer. AfroBarometer Network ikakumikidza tsvakiridzo muZimbabwe. Mass Public Opinion Institute ndiyo inoita tsvakiridzo yacho.
Ngatichitarisei pane zvamaparura nhasi, zvii zviri kubuda muongororenyu?
Ndichienda panyaya yekuti vanhu vanofungei pamusoro pekuumbwa kweGrand Coalition yemapato anopikisa. Tinoona kuti vanoita iyo 45% vanoti vanopikisa vezvematongero enyika vanofanira kuumba mubatanidzo yatinoti Grand Coalition kana vachida kuti vahwine musarudzo mugore remangwana muna 2018 pachaitwa maelections muZimbabwe. Chekupedzisira chandingataura ndechekuti tsvakiridzo yatakaita yakaratidza kuti bato riri kutonga reZANU-PF ranga riine mukana wekukunda dai kuri kuti sarudzo dzemutungamiri wenyika mapresidential elections dzaiitwa zuva raitevera musi watakaita tsvakiridzo iyi. Asi tinoona kuti panevo vanhu vakati wandei vakaramba kupindura mubvunzo uyu. Ndingangoti vanhu vanokwana kuita 24% vakaramba kupindura mubvunzo uyo kuti waizovhotera ane dai kuri kuti sarudzo dzemutungamiri wenyika dzaiitwa patakaita tsvakiridzo yedu iyi.
Vakapa here zvikonzero zvekuti sei vaisada kutaura?
Hatina kubvunza mubvunzo uyo wekuti sei vaisada kutaura.
Avo vanga vari vanotungamira ongororo musangano rempoi vaStephen Ndoma vari parunare muHarare. Tabatawo nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vari mukuru wemedia center vaNS Mudzengi vanoti vanowirirana neongororo panyaya yekuti vakawanda munyika vanoda mubatanidzwa wemapato anopikisa.
Iongororo iri kubudisa pfungwa dzevanhu munyika. Vazhinji vari kuti mapato anopikisa akawandisa. Zvakadii kuti avungane aite chinhu chimwe, hatingati muvoro iwoyo uri padii.
Ongororo iri kubudisawo pachena kuti kana vanopikisa ava vakabatana havo pachine mutoro nekuti vanhu vakawanda vanenge vasina chivimbo navo.
Hongu pendinobvumirana neongororo ndepekuti pane mutoro. Hongu mutoro uripo nokuti hongu chero mapato abatana pane zvizhinji zvinoda kuitwa zvinosanganisira pakuti kufambiswa kwesarudzo kunofanira kuitwa mujekerere. Kwega kupa yatingati advantage kubato riri kutonga ndo nyaya huru yendinoona zvekuti vanhu vari kuti havatrusti maopposition party. Hongu zvirikowo hazvo zvinoda kuti zvigadziriswe asi chikuru chine kuita nokufambiswa kwesarudzo. Asi ndichitarisa nhau yavabudisawo yekuti vanhu havachatrusti, zvendingangotaura ndezvekuti mapato akaita sana MDCT mapato izvozvo yatingati anga asisina maprogramu kunzvimbo dzakati wandei nyanya sei kumaruwa. Saka izvozvo zvinoita kuti vanhu vabve vakangamwa nezvavo zvekutoti munogona kuona kuti mukaenda kune dzimwe nzvimbo mastaki chae MDC haachawanikwi. Panenge potoda kumanyiwa kuti vototi gara zviya paimbwano uya unogara pakati akamboita chialedhi chichi. Izvozvo zvinobva zvaita kuti bato riite sokukanganikwa.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vari mukuru wemedia center vaNS Mudzengi vari parunare muHarare. Vamwe vechidiki vanomirira mapato ari mugungano reNational Electoral Reform Agenda kana kuti NERA vanoti vachaenderera mberi nemusangano uri kurongwa muchinoi nemusi wemugovera. Arthur Chigoriwa anoti panyaya inotevera.
Musangano wakarongwa nemugovera uyu wakaziviswa kumapurisa asi kusvika pari zvino mapurisa hasati apindura. Mukuru wechidiki munera vaLorenz Tembedza vanoti vachaenderera nemusangano wavo nemugovera zvisinei kuti mapurisa vachaita sei. VaTembedza vanoti kunonoka kupiwa mhinduro nemapurisa chitsotsi chezanupiefu chekushandisa mapurisa kuti vazoramba pasisina nguva yekuenda kumatare. VaTembedza vanoti vacharwisa ani naani achada kurambidza musangano wavo.
Kana ZANU-PF ikarambidza, not we know mapurisa mamwe acharishandiswa neZANU-PF. That's a strategy irikushandiswa neZANU-PF. Isu we are going ahead nerally yedu semayouth. We will not hesitate to confront this regime this time. And we are saying enough is enough. As youth, we are going ahead with the rally.
Izvi zvinotsigirwa nemumwe wevechidiki muzvari Abigail Tsoto uyo anoti misangano yevechidiki iyi iri kugadzirira kusarudzo idzo dzichashandura upenyu hwavo. Muzvari Tsoto vanoti vachaita zvose zvavanokwanisa kuti musangano wemugovera uyu uenderere mberi.
Kuti isusu semayouth inoyi nguva yedu tichaita chiro zvatinokwanisa kuti meeting ibudirire. Nokuti tiri kuti this is a meeting ichafanira kushandura upenyu hwevanhu vakawanda. Saka we have what it takes kuti meeting iitike. No matter vanenge vachiedza kutirambidza, we have what it takes.
Mutevedzeri wemirongo yemisangano munera vaMoses Chibaya veMDCT vanotaura zvavo pachikuru vachiti vachaedza kutevedzera mutemo wenyika kuti vaite musangano wavo kunyange zvikatora kuenda kumatare edzimhosva.
Isusu sevanhu vanotevedzera chinhu chinonzi mutemo, kana vachinge varamba tichaenda kumatare edzimhosva.
Asi vachibaya vachitaura kunhengo dzevechidiki dzinodarika zana vanoti gore rinouya vachachengetedza mavhoti avo nepose pavanokwanisa. Vachibaya vanoti ruzhinji munyika harusi kuzobvuma kubirwa kwesarudzo nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe.
Apa we are sending a clear message kuna Mugabe kuti this time achida asingadi anokuenda chete. We are sending a clear message zvakare kuna Mugabe kuti kana pane masiya aripo mondomuudza kuti dai naChibaya gondoguno we are not going to accept Mugabe election. Urunzwe?
Yes.
Hatizobvumi kubirwa maelection tichamuti kwete. So tiri go and register to vote. Go and vote. Go and defend your vote.
Mutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai ndivo vanenge vari mukoko anonyarikana pamusangano wemugovera. Vamwe vari kutarisirwa kutaura pamusangano uyu ndiamai Joyce Mujuru vaMangoma navatendai Biti. Mutauriri wemapurisa mudunhu reMashonaland West Inspector Clemens Mabwazara vanoti havana mashoko ekutaura panyaya iyi sezvo vasati vaudzwa zviri kuitika panyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini Ata Chigoriwa.
Makateerera kunhepfenyuro yevanhu yestudio 7 tiri kutepfenyura tiri muwashington dc. Munotibata pa 909 am 4930 kana pa 6065 ne15460 kilohertz pashortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Munyori mukuru weUnited Nations vaAntonio Guterres vashoropodza zvikuru kuurayiwa kwemauto mana anochengetedza runyararo muCentral African Republic zvichitevera kurwiswa kwemotokari dzavo nevanofungidzirwa kuti ndevechikwata chevapanduki chinopikisa cheBalaka. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vari kudzivirira danho ravo rekudzinga basa mukuru weFBI vaJames Comey vachiti havachina chivimbo nevese vari muWashington vemapato eRepublican nemaDemocrats pamwe chete. Mumashoko akawanda avaburitsa nhasi patweet vaTrump vati vaComey vachatsiviwa nemunhu achashanda basa nemazvo izvo zvichadzosa kukosha kweFBI. Ukama weTaiwan neChina uo wagara usina kugadzikana svondo rino waenda pakaoma zvakare mushure mekunge chitsuwa chinozvitonga ichi cheTaiwan charambidzwa kupinda musangano wepagore weWorld Health Organization neChina, danho rinogona kuita kuti iyo Taiwan ifunge zvakare madyidzaniro ainoita neChina. Mutungamiri werimwe remapato anopikisa reProgressive Democrats of Zimbabwe, Muzvare Barbara Nyagomo, vanoti bato ravo riri kushanda zvakasimba kukurudzira vana veZimbabwe vari munyika dzakapoteredza dzakaita seSouth Africa, Mozambique, Botswana neZambia kuti vadzokere kumusha kunonyoresa kuti vazokwanisa kuvhota musarudzo dzegore rinouya. Muzvare Nyagomo avo vari kuManchester kuBritain vanoti hapana imwe nzira yekuti vari kunze kwenyika vakwanise kupinda musarudzo kunze kwekutoenda kumusha kunonyoresa kuvhota sezvo Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC yakatozivisa kare kuti haina mari yekuti ikwanise kunyoresa vese vari kunze kwenyika vari kuda kupinda musarudzo. Bato reProgressive Democrats of Zimbabwe rinobatanidzwa wemapato ari kurwira kuti mitemo ine chekuita nesarudzo ivandudzwe weNational Electoral Reform Agenda kana kuti NERA. Mapato anopikisa 15 anonziwo ari kusangana kuSouth Africa pari zvino munaurirano dzinonzi ndedzekuedza kuumba mubatanidzwa pakati pemapato ari muNERA neari muCoalition of Democrats kana kuti COD. Muchikamu chedu chatinoita hurukuru nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, nhasi Jonga Kandemiri weStudio 7 abata Muzvare Nyagomo kuti tinzwe zviri kuitwa nebato ravo.
Isusu tiri kunyanyoisa simba rakawanda muSouth Africa
mune vana veZimbabwe vachinji vatinoziva kuti vanokwanisa kuenda kumba vachino register kuti vavote. Saka tiri kuita voters education ne awareness kuti vazive kuti sei vachifanira kuti vano register izvozvi chero vakanga vakaregistera 1980 nekuvayeuchidza kuti voti yavo yakakosha zvakadii pakuti tione maresults akanaka.
Tinoonawo kuti mapato anopikisa ari kumusha nemamwe ari kunze kwenyika kana kuti akaumbwa nevari kunze kwenyika ari kuitawo mibatanidzwa. Imi mune mumwe mubatanidzwa wamuri here?
Progressive Democrats of Zimbabwe ibato randakatanga ndiri kuno kuManchester, UK. Asi ndatanga kudaro handina mamembers muUK. Ndakabva ndangoisa kumusha kuti titange kumusha tichibva tangoregista nezeki. Saka structure yedu yese national structure iri muZimbabwe asi tine mawings kuSouth Africa nekuUK as well. Saka tiri member yenera nekodzi pari zvino.
Zvimwe zvamuri kuita nevana veZimbabwe vari kunze zvii?
Tiri kuita mavoters education. Like isusu tine watinoti chief whip ari muSouth Africa. So tinoita train the trainer. Tinovadzidzisa kuti biometric voter registration chii, politics chii, sei vachifanira kuparticipata mupolitics. Saka ivavo vatrainwa as matrainers pese pavanoenda paya kumusha. Tine list yekuti mudiaspora nhasi ari kuenda this week kumba ari paholiday ndiani. Vanochienda manje mumadesignated provinces. Toita iye yatinoti cross pollination of ideas. Vachindonzwa vega zviri pasi. Vachivatichawo tichiita maworkshop. Like for example, this whole last 2 weeks tine UK PDZ diaspora Baba Msika who is in Zimbabwe. He has traveled 4 provinces vachi deliver ma lectures because isus we believe kuti ma diasporans they've got something to offer kumba and vari ku diaspora vanonzvisisawo sacrifice iri kuita nevari padhuze nehondo vari padhuze nehondo vachiona contribution iri kuita vamwe because tuda kubvisa iye inoti them against others vanhu tibatane because tikaramba takadividana hapana kwatinosvika.
Tinozwa kuti muSouth Africa munosangana nezvizvarwa zveZimbabwe chitatu choga choga. Zvii zvamune muchikurukura?
Tine nguva yatinopiwa neHillbro Radio patinotaura mapolicies epDZ nezvatiri kukarira kuti tiite nekuti isusu tinoti we are solution focused. Hatisipo kuti tingosvora kuti hurumende iri kutadza pakadai kana kusvora mukuru wemubatanidzwa ripi neripi asi tiri kuuya nema solutions kuti totsvaga sei mabasa awande vana veZimbabwe vadya. Saka every Wednesday tiripo from 8 by Hugo Radio.
Avo vanga vari mutungamiri webato rinopikisa reProgressive Democrats of Zimbabwe muzvari Barbara Nyagomo vachitaura naJonga Kandemiri weStudio 7 vari kuManchester, United Kingdom. Mumiriri wenyika yeGermany muZimbabwe, Dr. Thorsten Hatter, nasi vaudza nhengo dzeparamende kuti Zimbabwe inofanira kubhadhara zvikwereti zvayo kuWorld Bank, African Development Bank, nenyika dzayakakwereta mari dziri muParis Club. Izvi chete ndizvo zvavati zvinokwanisa kuti Zimbabwe izokwanisa kuwana rubatsiro kubva kumasangano nemabhanka anokweretesa mari. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wavaita nenhengo dzekomiti yeparamende inoona nezvekunze kwenyika, vahuta vati manyepo ekuti Zimbabwe iri kunyimwa rubatsiro nekuda kwenyaya dzematongerwo enyika. Vati chikonzero chiri kunyimirwa Zimbabwe mari inyaya yekusabhadhara zvikwereti. Vati World Bank nenyika dzekuEurope hadzikwanisi kuramba dzichipa zvikwereti zvekusimudzira maindustry muZimbabwe kana isati yabhadhara zvikwereti zvayo.
The government would have to pay back the arrears of the World Bank, then African
Development Bank. Urimende yenyu inofanira kubhadhara chikwereti kweWorld Bank, kuAfrican Development Bank nekuParis Club, dzinova nyika dzayakakwereta. Isu tiripowo ipapo nekuti takakweretesa Zimbabwe mari isati yabhadharwa. Kana mari iyoyo yangobhadharwa, bhanga redu reKFW rinobva ratanga zvakare kupa Zimbabwe chikwereti. Saka zivai kuti haisi nyaya yezvematongerwo enyika iyi.
Vahuta vatiwo makambani kunyika kwavo nedzimwe dzekuEurope haasi kufara nemitemo yemuZimbabwe yakaita semaroadblocks ave kuitwa pese pese. nemutemo wekupa masimba kuvatema munyaya dzeupfumi. Vati vemakambani vanoda mitemo yakajeka, uyewo apo nyika yakatarisana nedambudziko remari. Vemakambani vanoda kuziva kuti kana vakatengesa zvinhu zvavo kunze kwenyika, vanokwanisa kushandisa mari yavanenge vawana pamadiro here kana kuti kwete. Pari zvino vebhanga guru vereserve bank of Zimbabwe ndivo vanoronga nekuudza makambani kuti angashandise sei mari dzekunze dzaanenge awana. Sachigaro wekomiti yevakainesi Paradza vati vanobvumirana navauta pazvichemo zvavo, asi vati zviri kugadziriswa.
Nyaya yemutemo indigenization uyu wakatsanangurwa zvizere napuresident gore rakapera. Saka iyoyo tamuti hakusisina dambudziko. Pamusoro pazvo zvakare ndezvekuti mutemo uyoyo uri kuuya futi kuparliament kuti tizomukwenenzvera kuti uite zvakanaka. Tinozviziva kuti vamwe vari kuti hauna kumira zvakanaka, saka ndo zvatiri kugadzisa izvozvo. Tozouya panyaya yemaroadblock. Haichokwadi kuti maroadblock akawandisa. Izvo separliament tiri kuchema chema chaizvo kumapurisa, kuna vachombo, mukuru wemapurisa, kuti ngava zvigadzirise kuti maroadblock aite mashoma, nekuti ari kukanganisa. Ipapo hatidi kuti tingavanza, ari kukanganisa zvakawandisa maroadblock.
Vaparadza vaendera mberi vachiti komiti yavo yakumbirawo kuti Germany ibvise zvirango zvayakatemera vaMugabe, vachiti izvi zviri kukanganisa upfumi hwenyika. Vatiwo izvi hazvifaniri kunetsa sezvo Britain yavainetsana nayo muEU yave kubuda musangano iri.
President vedu naamai nemhuri yavo vari pamasanctions ekuEU. Saka tataurawo izvozvo kuti ngamasanctions awa ngaabviswe, nokuti achabatsira, ari kukuvadza vanhu vakawanda sezvaunoziva zvinezvi zvakawandisa zviri kukonzerwa nemasanction. Saka ndo chimwe chinhu chikuru chabuda. Chimwe chinhu chikuru chabuda futi ndechekuti tati isusu tagadzirisa mitemo yedu. Saka vemabhizimisi vekuGermany ngavauye havo vatange mabhizimisi avo muno muZimbabwe.
Kunyange hazvo vaparadza vati komiti yavo iyo ine nhengo dzeMDCT yakumbira kuti vaMugabe vabvisirwe zvirango zvavakatemerwa neGermany. Mutauri weMDC vaObert Gutu vati sebato hapana chari chachinja chingaite kuti vaMugabe varerutsirwe. VaGutu vati vaMugabe vachiri kutyora kodzero dzevanhu, mitemo yesarudzo haisati yagadziriswa, uye bato ravo rinoita rusarura pachikafu icho chinopiwa nhengo dzeZANU-PF chete. Imwe nhengo yekomiti amai Priscilla Misaherambwe Mushonga veMDC inotungamirwa navaWalsh Mincube vatiwo zvakakosha kuti paramende yeZimbabwe neyekuGermany Bundestag zvihidzane, uyewo kubatsira kumutsiridza ukama pakati penyika mbiri idzi pasi pesangano reZimbabwe German Association, iro vati raibatsira vakawanda zvikuru. Asi vahuta vati zvirango zvavaMugabe nemudzimai wavo nekambani yeZimbabwe Defence Industries hazvikanganisi upfumi hwenyika, vachiti pari zvino makambani emuZimbabwe anotengesa zvinhu kuEurope pachena pasi peEuropean Partnership Agreement. Makambani ehurumende anosanganisira Tel1, National Railways of Zimbabwe neZisco Steel ane zvikwereti zvinodarika ma500 emamiriyoni emaEuro kuGerman Development Bank, uye mari iyi yave nemakore akawanda isati yabhadharwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
National Oil Infrastructure Company of Zimbabwe kana kuti NOIC nhasi yapa $350,000 ezviuru zvemadhora kuparirenyatwa Group of Hospitals. Mari iyi ichashandiswa mukuvhiya vane chirwere chemoyo kana kuti kuita maoperations pasina muripo. Patricia Mudadigwa anoti panyaya inotevera.
Sachigaro weNOIC vaGenius Madzingira vati vakatanga kubatsira vane chirwere chemoyo gore rapera kuburikidza nekutumira vanhu vanomwe vaive nedambudziko remoyo kunovhiyiwa kuIndia. VaMadzingira vati sekambani vakazoona kuti kubatsira zvipatara zvemuno kuti zvigonewo kurapa chirwere chemoyo zvinobatsira vanhu vazhinji vane dambudziko remoyo.
2016 takabatsira vanhu 7 vakanoitwa maoperations kuChandigarh Hospital kuIndia. Tadero ndokubva taona kuti zvinobatsira upenyu, uye ndo yaiva nguva yedu yokutanga kusangana nehosha yakadai. Ndokupatakatanga kutaura nepari renyatwa Group of Hospitals, vakatiudza kuti mabetsera yenyu asi mogona kubetsera zvakanyanya muchibetserera muno muZimbabwe. Saka tadero tikaona shuwa zvichikodzera kuti tinobetsera vakawanda ichiwedzera ruzivo muno munyika, uye pari renyatwa yagara ndohospitari yedu. Saka takaona kuti zviri nani tiise mari yakadai kupari renyatwa.
Derek Kadewere uyo ane makore 10 nemapfumbamwe akabatsirwa gore ra2016 kunorapwa mwoyo kuIndia. Kadewere anoti semunhu akaponeswa nerubatsiro afara zvikuru kuti kambani yenoiki yabatsira parenyatwa nemari. Kadewere anoti kurapwa kwemwoyo pachipatara pakuchabatsira vanhu vazhinji sezvo vanhu vakawanda vachikundikana kuunganidza mari dzekuenda kunorapwa kunze kwenyika.
Kufara chaizvo sezvo panopa parenyatwa pakukwanisa kuitwa open heart surgery, nekuti vamwe mari yekuti vaende kuIndia nekune dzimwe nyika kuti vanoitwa maopen heart surgery vanenge vasina.
Vanotungamirira kurapwa kwezvirwere izvi paparenyatwa Dr. David Chimuka vati pamari yavapiwa iyi vari kutarisira kubatsira vanhu vane dambudziko remwoyo vari pakati pemakumasere kusvika kuzana. Dr. Chimuka vati vari kuenderawo mberi nekuramba vachitsvaga rubatsiro kune mamwe makambani munyika sezvo vachine mimwe michina inodiwa pakurapa chirwere chemwoyo. Dr. Chimuka vati pari zvino Zimbabwe ndonyika yega mudunhu reSADC isina muchina wecardiothoracic unobatsira kurapa chirwere chemwoyo munhu asina kuvhiiwa pakuru.
Muchini uyoyu unotibatsira kuti titarise mukati memwoyo tichiisa tutambo tudiki diki tisingaiti maoperation makuru makuru. Tinogona kutovhara mamwe maburi ari mumwoyo through that machine kuti tenge tisatoita operation. Tinogona kuita operation yako mangwanani masikati wakutodzokera kwamutare unonga watotovhara buri racho iroro. Saka ni mushini wakanaka, mushini kusenzeswa nenyika dzakawanda kuita maoperation anogona kuitwa iwayo vanhu vasingagari muhospital kwakawanda. Asi mushini wacho unodhura neprocedure yacho inodhura, hazvina mhosva asi ngekuti vanhu vazhinji vachabatsira kuti tiwane mushini uyu mari tichipuwa nemamakampani anotibatsira.
Gurukota rezveutano Dr. David Parurenyatwa avo vatambira mari vakamirira chipatara cheparurenyatwa vatenda zvikuru rubatsiro urwu. Dr. Parurenyatwa vatiwo kunyange hazvo basi ravo rakakosha zvikuru nguva nenguva rinopiwa mari shoma mubhajeti yehurumende.
The Ministry of Health and Child Care clearly is
zviri pachena kuti bazi rezveutano hariwaniswi mari inokwana, kunyange hazvo bazi iri rakakosha mukuchengetedza utano hwenyu. Kuti munhu anzi munhu anofanirwa kuva neutano.
Kuvhiiwa mwoyo kunoda mari iri pakati pezviuru zvina kusvika kuzviuru zvitanhatu zvemadhora. Dr. Parirenyatwa akurudzirawo veruzhinji kuti varapwe munyika kwete kubuda kunze kwenyika vachiti Zimbabwe ina vana chiremba nyanzvi. Asi kurudziro yavaparirenyatwa inopesana nezvinoitwa nemutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe pamwe nemhuri yavo avo vanoenda kunorapwa kunze kwenyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Ndini Patricia Mudadigwa.
Vateereri, musakanganwa kuti muchirongwa chedu cheLive Talk na8pm tichange tichitarisa zviri kuitwa nemapato ezvematongerwo enyika ari kunze kwenyika mukukurudzira vana veZimbabwe vari kunze kwenyika kuti vange vachinovhota muna 2018. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Ongororo yakaitwa munyika neAfrobarometer ichishanda nemamwe masangano yokonzera mutauro. Vechidiki vari musangano reNera vopika kuti hapana chinovatadzisa kuita musangano wavo nemugovera kuchinhoi kunyange mapurisa asati avapa mvumo. Chipatara cheparirenyatwa chinopiwa rubatsiro rwemari yekuti chivhiye vane chirwere chemwoyo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange mune zvakare mangwana. Anokonika nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina ntungamiri Nkomo munhau dzechindebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ola mugela, emoyeni ngenjabulo ngolesithathu mhla zilichome kuNkwenkwezi 2017 nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
So njengeNoic board yeNoic le Ministry of Energy and Power Development yakuthatha khonoko yabona ukuthi kulungile ukuthi iNoic ithathe ithuba isponse ama open heart surgeries lapha eParirenyatwa using the equipment ekhona within the country.
Kusungulwa isikhwama semali ezasetshenziswa ekwelapheni imikhuhlane yenhliziyo.
Lokhu kutshengisela ukuthi abantu baseZimbabwe bayafisa kakhulu ukuthi amabandla la aphikisayo uma engahlangana ukuze anelise ukuthi anqobe ukukhetho kungabe kuyinto eqakatheke kakhulu.
Abantu abayisilinganiso sokungamachumi amane lanhlanu ekhulwini bathi bayawusekela umanyano wamabandla aphikisayo ngaphambilini kokhetho lomnyaka ozayo. Uhulumende weZimbabwe uthi uhlelo lokuthuthukisa ezamabhizimusi olwezimasethi luyaphumelela. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Abenkampani yamafutha ezimota eNational Oil Infrastructure Company of Zimbabwe sebenikeze inkulungwane ezingamakhulu amathathu lengxenye zamadola i-$350,000 kusikhwama esisanda kusungulwa esemali ezosetshenziswa ekwelapheni imikhuhlane yenhliziyo. Kubika uMavis Gama.
Kwaya ya gongi, abafundele umsebenzi esibhedlela seParirenyatwa Group of Hospitals yibo abekade bebasuzulu emkhosini wokuphawula lesi sikhwama. Esemukela lolu sizo umphathi ntambo wezempilakahle lokulondolozwa kwabantwana uDr. David Parirenyatwa ekhala ngokuthi ugatsha lwakhe luvele lutholiswa imali elulutshwana kakhulu.
The most important ministry in terms of looking after.
Yilona gatsha oluqakathekileyo nxa kukhangelwa kwezokulondolozwa kwempilakahle. Akekho ongazithemba ngempilo yabo kuze kuthi sebelesiqiniseko ngempila kahle yabo.
Umqondisi uhlangothi lezokhulumisana kunkampani yeNoic unkosikazi Vivian Mandizidza uveze ukuba lesi sikhwama sisungulwe ngemva kosizo abenkampani yakhe abalunikeze abantwana abayisikhombisa abayehlinzwa kwele India nyakenye. Abenkampani yakhe unkosikazi Mandizidza ethi sebakunanzelela ukuba kumqoka ukusiza isibhedlela seParirenyatwa ngemali ukuze abayabe betholakale ukuba balezifo zenhliziyo belatshwe elizweni hatshi phandle kwelizwe.
Kwaphuma indaba yokuthi lapha eParirenyatwa ikhona i-equipment ekwanisa ukusetshenziswa ukuthi benze ama-open heart surgeries lawa ahanjelwa ngabantwana ukuya e-India. Kodwa indaba eyayingekho yi-funding ekuthi ama-surgeries lawa ayenze. So njengeNoic board yeNoic le Ministry of Energy and Power Development yakuthatha khonoko yabona ukuthi kulungile ukuthi iNoic ithathe ithuba isponse ama open heart surgeries lapha eParirenyatwa using the equipment ekhona within the country.
Ukwelatshwa kwabalezifo zenhliziyo ngendlela yokubahlinza uNkosikazi Mandizidza ethi kuzosiza ngendlela ezehlukeneyo.
Akusela need yokuthi abantu badinga imali ukuthi ekuhamba ngale India kumbe kwamanye ama countries. Esibili ngekuthi abantu abayenza ama surgeries la wona lawo baye befundisa abanye ama doctors abancane ukuthi balabo bakwanise ukwenza ama open heart surgeries. Ngakusenzelwa ngaphandle that opportunity yabingekho kodwa lakhathe sesifundisa abanye ama doctors ukuthi kube la ma doctors amaningi akwanise ukwenza ama open heart surgeries.
Enye yengcwethi kwezokwelapha ngokuhlinza abalezifo zenhliziyo uDr Muchawira wamukele ngenjabulo ukubunjwa kwalesi sikhwama.
Ngijabule kakhulu. Abagulayo abana imali. Imali iyasiza abagulayo. Iyasiza ama surgeons and staff in retaining ama skills each, so that we further advance ama operations and enhliziyo.
Ziyakhalaza ingcwethi kwezokwelatshwa kwabalezifo zenhliziyo ukuba eleZimbabwe yilo lodwa ilizwe emhlubulweni wangezansi kwezwekazi le-Afrika elilokhe lingelawo umtshina oqakathekileyo ekwelatshweni kwezifo zenhliziyo owe-cardiothoracic. Kubiza inkulungwane eziphakathi kwamane kusiya kweziyisithupha zamadola ukwelatshwa isifo senhliziyo kusiya ngokuthi kuyini okumele kwenziwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumenzi Sigama.
Abantu abayisilinganiso sokungamachumi amane lanhlano ekhulwini bathi bayosekela umanyano wamabandla abikisayo ngaphambilini kokhetho lomnyaka ozayo. Lokho kuphume kuhlandla elitsha luphenyo olwenziwe inhlanganiso ye-Afrobarometer namuhla. Uphenyo lolu luveze njalo ukuthi abantu abafuna umanyano lo kakhulu ngabakobulawayo belandelwa ngabeHarare kuzobuya abeMathebeleland North. Abaningi emaphandleni bathi kabawufuni. Abayisilinganiso sokungamachumi amathathu lasishiyagalombili ekhulwini bathe bazavotela ibandla leZANU-PF kukhetho oluzayo. Kwathi abalichumi lazithupha ekhulwini bathe bazavotela ibandla le-MDCT. Abayisilinganiso sokungamachumi amabili ekhulwini ilane bayalile ukuveza ukuthi bazavotela liphi ibandla. Ukuhlaziya lolu daba sixhume ingcwethi kwezombusazwe uMnumzana Dumisani Nkomo.
Lokhu kutshengisela ukuthi abantu baseZimbabwe bayafisa kakhulu ukuthi amabandla la aphikisayo uma engahlangana ukuze anelise ukuthi anqobe ukukhetho kungabe kuyinto eqakatheke kakhulu ngoba nxa bencintisa kukhetho ebengamaphathi atshiyeneyo kuzaba nzima ukuthi banqobe ibandla elibusayo. Kodwa uma behlangana kuba lula ukuthi banqobe la kwezinda lapha kade bengadibanisa khona ivoti, bahlanganise ivoti leyana ukuze banqobe ukukhetho. Ngoba nxa sikhangela ngo-2008, i-6% nalana kamakoni yiyo eyenza njalo ukuthi uMnumzana Mgabe awine kuma-election.
Abemaphandleni bakhanya bengawusekeli umanyano wamabandla aphikisayo lo, kungani ngokubona kwakho?
Ungasikhangela esikhathini esiningi ivoti engani ilamaphathi amaningi iqinisa ingani si-split ivoti yasemadrobheni ikakhulu yengani iqinisa iba split. Kodwa emaphandleni sithola ukuthi ibandeli buseyizanu-PV engani elama-supporta amaningi amaningi. Kodwa okunye nxa sikhangela emaphandleni siyathola njalo ukuthi abantu bayesaba njalo ukuthi bakhulume iqiniso. Ngovore sesaba ukuthi bangakhuluma iqiniso engxenye banganyamalala kumbe engxenye bangajeziswa. So nxa sikhangelisisa ukucubungula lokhu kuyamele sikhangelela khona lokhu ukuthi emaphandleni kunzima ukuthi ukhulume umbono wakho.
Abayale ukuveza ukuthi bazavotela liphi ibandla bafika ku-24%. Ikwesaba yini lokho?
Lokhu kutshengisela ukuthi abantu besaba ukuthi batshengisele ukuthi basekela bani, basekela liphi ibandla lombusazwe kumbe elombangazwe. Nxa kuzafika abantu abafika inani engaba yi-24%, siyasitshengisela sibili kamhlophe ukuthi abantu basevalweni bayesaba. Singazi kumbe umnyama wangkhona ulempisi kumbe impisi ayikho. Kodwa abantu vele bayesaba impisi yangkhona. Impisi yangkhona bayazi ijayele ukuhlupha sibili ikakhulu ngesikhathi zokhetho.
Abathi kabasoze bavote bona bayi-11%, kuyini okungenziwa ukuhuga abantu labo ukuze bavote?
Bona zani kona loko ukumanyana kwamabandla aphikisanayo kuqakathekile lokho kuzahuga laba abangafisi ukuthi bevote. Okuqala lamabandla nalamela tshengisele ukuthi aqinisekile njalo alamaqhinga lamacebo ukuthi alungise ezomkonomi eZimbabwe.
Umnumzana Dumisani Nkomo yingcwethi kwezombusazwe sixoxela ekobulawayo. Abenkampani yamandla kagesi eZimbabwe Electricity Transmission Distribution Company bathi balakho ukwenelisa ukuxhuma imitshina yamandla kagesi ezindlini ezingaba zinkulungwane ezingamakhulu ayisificaminwembili 800,000 phansi kohlelo lwezim asset, kubika unompumelelo Moyo.
Lokho kubikiwe ngumanjinela omkhulu oweZimbabwe Electricity Transmission Distribution Company kobulawayo, umanjinela kwanele kanye othi inkampani yakhe isiyenelise ukuchuma imitshina yamandla kagetsi ezindlini ezizinkulungwane eziyisithupha i-600,000 ezweni phakathi kwezizinkulungwane ezithoba minwe mibili abamele bazixhume.
Okwakhathesi ikampani yethu siyenelisile ukuthi iconnecte 600,000 prepaid meters, okuyikuthi ama meters ethu aconnecte ama domestic users, sabuya sa connecta ama commercial points angadonsi ugetsi oluningi.
Ukhanye utheba lodubo lokwebiwa kwencingo ezithwala amandla kagetsi kunye namafutha ancedisa ukuhamba kwamandla kagetsi.
Izikliwi ziyathengisa ke intambo zikazese endaweni ezijeneyo. Njalo thina abeZETDC sisebenzelana lamapolisa akahulumende. Njalo ke phakathi kwekampani yethu silawo amapolisa okuthiwa yi-loss control. Sibuye njalo sisebenzelane le-Delight and Touch, ikampani enkulu e-US partisayo. Uma abantu bethe babona izigangi zitshontsha kucingo lukagetsi kumbe zitshontsha i-transformer oil.
Umnumzana Madonga Water uthe bona abakafakelwa imitshina ye-cash power kodwa sebazisiwe ukuba izafakwa kumalanga alandelayo, ethi luhlelo oluhle ngoba usebenzisa amagetsi owabhadaleleyo kunabanye abalomkhuba omubi wokweba amandla kagetsi okusuka kuphazamise ezinye izindlu ngoba bona bayabe bewadonsa kakhulu.
Ukuba ukusebenzisa i-cash power kungcono kakhulu because ungasebenzisa i-cash power awuntshontshela abanye izesa electricity because abanye bayabridge i-electricity ezindlini zabo. Isebenzisa kakhulu without limit because kuyahambelana lemali zethu ezisibhadelelayo ezesa.
Kodwa umnumzana Joshua Timzaca Ngulube isakhamuzi sakobulawayo kavumelani lo wata, ethi iyadula i-cash power njalo iningi labantu banezikwelede njalo abalamali yokuthenga ugetsi, ngakho ke ifake abantu engxakeni.
I-cash power ngamafitshane nje singathi iyona ngwayo iyadula ngoba iningi labantu bakobulawayo bangabantu abakweleda yona izesana leyi ngoba izesa ithe ngesikhathi isimo sinzima laphana ibithi ngasafinyela ukuthi ifike emalokishini ithathe amamitha abantu ukuthi abantu bazisebenzisa onganani, yayiphonga ukugetsela abantu ngoba uthola ukuthi abantu abaningi bakweleda ama-1,000 something, abantu abaningi baphila nzima bakabalayo yona le imali yokuthi bathenga amagetsi akhona. Okungakutsho ukuthi i-cash power kathesi faka engxakeni, sifake ebunzimeni kakhulu.
Ugatsha lukahulumende olubona ngezokugaywa kwamandla kagetsi baphakathi kokulungisisa imitshina egaya amandla kagetsi eWange kunye laseKariba noma nje ilizwe libhekane lezikwelede zamandla kagetsi eSouth Africa. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, nginguNompumelelo Moyo.
Iqula labesifazana beZimbabwe abase South Africa selibumbe inhlanganiso ejonge ukulwela amalungelo abo lokubaxhasa kunhlelo zamabhizimusi. Linhlanganiso ebizwa ngokuthi yiZim Imbokodo ithi inhloso yayo yikufeza amaphupho abomama bonke beZimbabwe okugoqela abaphandle kwelizwe labaselizweni. Kubika uBenedictine Nhlapho.
Ngokuntoko zenkulu kubo mama beZimbabwe abebehlangene eHillbrow eJohannesburg ngempela viki emkhosini wekuthulanga okusemthethweni inhlanganiso yeMbokodo. Umgcini hlalo walenhlanganiso unkosazana Victress Matutu utshela bebebuthene kulumkhosi ukuthi inhloso enkulu ngeyokuthi njengabo mama bekhande amacebo aza kwenza benelise ukusebenzisa loba yiwaphi amathuba abatholayo empilweni. Uthi inhlanganiso ifuna ukuxhasana labesifazane beZimbabwe kukho konke kukoqela kwezempilakahle, ezomendo, ezemfundo, ezamasiko, ezamabhizimusi, ezemisebenzi, ezemisebenzi yezandla, kanye lezamathalenta kulabo abalamathalenta abafuna ukuphila ngawo. Le nkulumo ethokozise iningi labesifazane abebekulo umcimbi. Ubhala ubona ngokoko kwenhlelo zalihlanganiswa unkosazana Britain Dlovu utshela iStudio 7 ukuthi kulabesifazane abaningi abasemazweni asebekhombise isifiso sokusungula ingatsha zeMbokodo emazweni abakuwo. Uthi kulo mcimbi omama bahle bathola ithuba lokukhangisa ngakho konke abakwenzayo.
Bathengisa into eziningi ezihlukeneyo, abanye ngabamatapawe, abanye ngamaforever living. Ndiyakusiza kusiza zonke singomama nanoma ngubani. Thina into esihlosileyo yikusizana singomama. Besinesifiso sokuthi singathola mhlawumbe ama-sponsor noma yini, sibe nama-projects ngaphakathi. Sinabomama abaningi abangasebenziyo, abaningi bayazibulala ngenxa yokungasebenzi. So sifisa nje ukuthi sibaqoqe, sibe ndawonye, bakwazi ukusizakala.
Uniki esincube nabaculi bevangeli ocula umculo womdabu uhle wathola ithuba lokuzidingela abalandeli kulo mcimbi.
Abe kakhulu lana emcimbini wenza imbokodo ngoba into abayenza umama inhle kakhulu. Ngibone futhi nakho kuyathinta abanye abantu ezinhlizweni ngoba ngibona abanye bekhala, okutshengisa ukuthi izoba lusizo olukhulu kakhulu. Already seyiqale vele kwalosizo.
Abesilisa labo bebebaningi bezoxhasa ukusungulwa kwale nhlanganiso. Umnumzana Arnold Mayibonge Nkala wenhlanganiso yamasiko ebutho lenqama laye ubekulo umcimbi.
Kuyinto enhle kakhulu ukuthi bahlangana nomama. Into engichaza kakhulu ukuthi bonke umama esibabonileyo ngomama asebekhulile. Okuchaza ukuthi ke uma bengaheha laba abancane bangene bazothula vele inhlangano evuthiweyo ezabafundisa ubumama. Siyazi ukuthi umama yena mayithuthuka umndeni wonke uyathuthuka.
Omunye ubaba weZimbabwe umnumzana Mlungisi Chabalala laye obekhona uthi omama nxa bengaphiwa amandla kwezomnotho lezo kukhokhela kungaphela inhlupho eziningi eZimbabwe.
Ziningi izinto abantwana abathe befike egola bazenza. Abanye banathi utshwala, abanye sebe kuma-drugs. Abantwana liyabona ukuthi kuyarethwa kwenziwa zonke lezi zinto. Kodwa uma behlangana bebuzana bekhuzana bekhulumisana ngalezi zinto ngizizwa ngijabula kakhulu. Nathi uma sinje sikhulumisana labo baba sibusa ukuthi madoda asiphatheni kahle omakhosikazi ethu, asiphatheni kahle abantwa bethu abesifazane, asiphatheni kahle odadewethu.
Inhlanganiso yeZim Imbokodo ithi okwamanje isizaqala ukuhlala phansi izwisise inhlupho lendingeko zabomama asebengamalunga ale nhlanganiso, bese ke iqala umkhankaso wokubadingela uxhaso abaludingayo ukuze bafinyelele amaphupho abo. Mele Studio 7 Johannesburg, South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Live Talk kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe esihlala kwamanye amazwe sixoxa ngamabandla ezombusazwe abunjwa izizalwane zeZimbabwe ezihlala phandle kwelizwe afuna ukuncedisa ukhetho luka-2018. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Umnumzana Moon Jae-in osandakhethwa ukuba ngumongameli omutsha wele South Korea ufungiswe ukuqala umsebenzi lamhlanje wathi uzimisele ukukhulumisana le North Korea, ele China lele Melika ngodaba lwezikhali ze-nuclear ezilungiswa ilizwe le North Korea. Umongameli weMelika umnumzana Donald Trump yena uxothe umsebenzi umqondisi ogatsha lwe-FBI umnumzana James Comey izolo wasolwa ngabaningi ukugoqela bebandla lakhe lama-Republicans. Uthi ubengaqhubi umsebenzi kuhle ngesikhathi kucutshungulwa ubudlelwano bukaTrump leRussia. Lamhlanje kuhlelo lwethu lwezizalwane seZimbabwe esihlala kwamanye amazwe sixoxa lomnumzana Khotso Nyathi ohlala kwele Botswana. Unyathi watholakala kulelo lizwe elecala lokweba kodwa uyalilandula leli cala. Wasegwetshelwa ukutshaywa ngemvubu eqolo okwamtshiya esehluleka ukuhamba njalo esesebenzisa inqola yokuhambisa i-wheelchair ngesiNgisi.
Botswana ngifike ngo-2009. Ngafikela kumalumami, umalumami atelijarata khona ngale wodwa ithethe Mtswana. Ngafikela ngahlala kumalume engakaqala ukusebenza, ngahlala kumalume. Ngahlala from 2014. Ngabuyela futhi eZimbabwe, ngahlala maybe komnyaka we-1 ngaphinde ngabuyela futhi athe umuntu adebuyela ehambe vuye olalona. Manje ngihlala khona ngale kumalume.
Ungasitshela nje ngamafitshane ukuthi ubuhlala njani, uhlala kumalume, ubungasebenzi kumbe ubusebenza njalo kwini kade kusenzakala empilweni yakho?
Ehhe, ngathi ngumuntu wokuqala ngifika kumalume nje kwenyanga eyodwa. Ngahlala nje ngingasebenzi, but after lapho ngaqala ukusebenza, ngade ngisebenza eceleni emfinini zama-NGS eceleni kwabana kwamalume. Waya ngafuna ngisebenza nomalume esezikhapheni, nomalume athi ngiplumba, but wayesebenza ekhapheni, so ngayevunza ikhapheni. So nje umuntu ade sisebenzela amatafula ngithengisa ama-chest row. Yimpilo ade zimphila ngayo engisebenzisa.
Manje kuyini kahle okwenzakalayo ukuthi uze ugcine ubotshwa?
Ngizomcina mbotsha lapha ngangena kwenye i-crossfire lapha. Kulabanye abafana lapha babejonge nje ama-generator, kwakungama-generator ama-water pump nala amanzi la okuthelela amanzi. So abafana labana bathi bejonge ama-generator lana yi-2. Mina ngalomnye athi ngoma indoda yomngane wami ohlala khona lapha yokuzeni sokwengi la athi ngi-driver. Sasihamba imoto yakhe i-Honda Fit. So undoda lana wesitano wayedinga umuntu okuhaya. So mina ngadinga indoda lana imoto. So mina lesitano mina wathi mina ngawunikeza imoto uhambe eyithatha kuphela xabe ngabe abebhadale 3 days. Sami ntale imoto zabathwalela abafana labana. Babe siyafihla ama-generator lana kwenye indawo. So bathe sebebuyela okwesithuthu besiyajontsha futhi. Kusile umuntu wakhona kwamhayela kushithi ngeyabo abahambisayo. Yikubanjwa kwabo kwabona sengiqaza ukukhuluma ukuthi okokuqala yimi engabathwalelayo ngemota. So ngaze ngaqaza ukungena kwabona bu-crossfire. Kodwa zange ngitholakale lo lutshe lobusela kumbe njalo. Ngabe ngingena nje kuphela ejele vele for.
Sizwa kuthiwa watshaywa kwabuhlungu uze ugcine ususehluleka ukuhamba. Ungasitshela ukuthi kwahamba njani?
Ebuchayeni kulapha kade ngangisebenzisa isicela ama-registration ngale token customer records. Kulapha ngathi umpolisa nalo omunye walapha abambambayo. Ngehamba la from sisuka ikhethi yami laze yafika khona ngale. Yibo kanti umuntu wayenjaya manje khona ngale. Enjaya ngekhebulo yomtakazi. After kungijaya kulapha ngaba paralyze. Bangithatha bangihambisa esibhedlela. Ede ngivuvukile umzimba lo usabeka vele angikwazi kwakuyini. Kesifika esibhedlela ngale. Ngale bathi kuqala basifisele emaselini. Yikho lapho baphuza khona. Salala emaselini ngenjalo. Ngithe ngivuka esibhedlela ngasakwanisa. Ngithatha ngigijimisele esibhedlela. Udokotela wafuka abatshetshe umlovele iphuzile kakhulu. Kade ngingakwazi ukuhamba. Vele bamblokile amalokuzeni amavezi. Lokuchama lede ngichama ngetube vele olalona. Lokele umchamo le isayidi yona le ngapha yonke vele try kufakwa esikeni iba mnyama vele ukuthi igaza lihambe. So bantata bangevala abantata banjikele ejele.
Sizwa kuthiwa wahambisa udaba lolu emthethwandaba, kuhamba njani ngodaba lolu? Uzahlawulwa yini imali ngenxa yokutshaywa lokhu kwakwenziwayo?
Ye khona kukhanya njalo ukuthi angingazi ukuthi kathi sihamba njani ngoba lelo yaleli lalomuntu angumoya uvelela khona eZimbabwe. So uyathe imele indaba lake. So leke ngihambisa i-data notice ye-attorney general ye-30 days. So i-30 days yangikhona iwela lamhlanje njengoba lamhla izi-10. So angazi ukuthi after khonapho fani ngokuzwa kami lana leke ngizwa amahoyahoya ngani ikhethi ami yangizangena ngezi-15 this month ngemande. Okuya i-toilet yangaphi vele ngilandi ngikwamisayo.
Ukhoso Nyathi, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Botswana, obekhuluma ecingweni lo Chris Gande weStudio 7, ludaba oluzisa usizi lolo. Kwezemidlalo lamhlanje, intatheli laba yethu uJoseph Njanji uxoxa lo captain weqembu leBantu Rovers uBukhosi Sibanda onguye osehluhle kanengi kusigaba sePremier Soccer League.
Iqembu leBantu Rovers lingabe liqhuba nzima kumidlalo yalonyaka yesigaba seCastle Premier Soccer League njengoba linqobe kabili phakathi kwemidlalo yesikhombisa, kodwa ukapteni walo uBukhosi Sibanda yena uchaya kuzwele njengoba kunguye umgadli oselitshayele emambuleni kaningi emidlalweni wesidlalo lonyaka. Umfoka Sibanda waziwa kakhulu ngegama elokusoma elithi Zakhu ulamagoli ayisikhombisa, njalo nguye obengumdlali wakuqala ukuhlohla kathathu emdlalweni owodwa lapho iqembu leBantu Rovers libhaxabula eleyada nge
7-2. Very special because they play even in
Gungu. Uzakhu uzelwe mhla zingamashumi amabili lane kunyanga kaZibandlela ngomnyaka ka-1997, okutsho ukuba uleminyaka engamashumi amabili yokuzalwa. Umsekeli kamqeqetshi weqembu leBantu uJoseph Sibindi uthi lumdlali engabe esasengumfana, kodwa ubukhokheli Sipho wazalwa laso okokuthi akasoze yaphazamiswe yikubhalwa sekwenziwa zintatheli.
Naturally, leadership qualities.
Yeah, lumfana ubukhokheli wazalwa lapho. Uziphethe kahle njalo uyalalela nxa ecetshiswa. Ah, sizazama lathi ukumphathisa ukuze aziphathe kahle nxa esenkundleni nalapho esephansi.
Uzakho uthi isifiso sakhe yikuba iqhubekele phambili yehlohla, njalo ukunqoba abakwenze iqembu leyadanga amagoli amaningi kuzabapha isibindi njengeqembu.
It's a confidence boost because kungisekhonzithe amagoli amaningi. Zakhondela mihlohla ezama ukuthi lathi sisehlise i-Italian amagoli sakhonzithayo, lathi sibe somewhere there. Sikwazi ukuthi kungabi yi-minus, sikwazi ukuthi lathi sikwenze forward kube yi-plus.
Uluhlu lwabadlali asebelitshayele emambuleni kwimidlalo yalonyaka yesigaba sePremier Soccer League luvezwa ukuba uBukhosi Sibanda ulamagoli ayisikhombisa ukuthi abamlandelayo ngabahlohle kathathu ababalisa u-Abbas Amidu weqembu leCapes United, uDaniel Chakube weZPC Kariba, umkhokheli Dube weqembu leBulawayo City kanye noPrince Dube weqembu leHighlanders. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Zomuhle lingayikatshana liyalandela uhlelo lwe-Live Talk olivalelisayo ngontungameli Nkomo Lilali.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.